Mumwe muimbi wemusambo wembira anogara muHarare adakuzikanwa nekuti Gwenyambira akambomeswa kuita gungano rekuparura damba refu rake kana kuti album launch pane imwe nzvimbo inoitirwa zvemitambo muguta guru svondo rapfuura anoti achazozivisa nezvemazuva eurongwa hwake munguva inotevera.
Kupostpondwa kwakaitwa album launch redu asi munguva inotevera tichange tichikuzivisai zvedu kuti tichaiita musi wakati.
Vamwe vakakanzura mashowa avo svondorino vanosanganisira muimbi Hope Masike uyo ange akatarisirwa kuimba musi wechina panzvimbo yeAlliance Francaise. Hope haana kuda kupa chikonzero chaita kuti ambomira kufadza veruzhinji. Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano revaviri Creative muzvare Teresa Muchemwa vanoti kukanzurwa kwemashowa kunokanganisa ukama pakati pevatambi nevatsigiri vavo uye vanenge vashandisa mari mugadziriro idzi.
Kureva kuti vanhu vanotanga kufunga kuti ma artists as usual havavimbiki navo, so we lose out ne audience iyoyo handitika.
Asi mutambi ane mukurumbira achitungamira sangano reRooftop Promotions aDev Skuja audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji muchikamu ichi vaenderere mberi nemabasa avo akati mitambo yavo yose yavari kuita panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare haisati yambomiswa pare zvino.
Basa redu ndirokutoratidza mitambo nekuhosta maactivities ane chinokuita nemaartists. Saka hatina vatambo sangana nazvo, tirungozva kuma chingozvitaura.
Vanongora nezvematongero enyika vachishanda nebato rinopikisa rePeople's Unit Party vaHebert Chamuka vanoti zvinoshamisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kugadzikana nekuda kwegadziriro yemusangano weSADC sezvinonzi ndiko kekutanga kuitirwa munyika.
Zvinotishamisa zvikuru nekuti vamugabe vakatombogadzwa neSADC asi havana kushungurudza vanhu kusvika pakadai sezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa neZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police, Commissioner Paul Nyati, vati vanoita zvemitambo havarambidzwe kuita magungano avo asi vanokurudzirwa kutevedzera mutemo.
Vanoda kuita zvavada kuita vatevedzere mutemo. Vakatevedzera mutemo hapana dambudziko.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vaudza Studio 7 kuti vari kuita ongororo yekona kuti avo vari kukanzura magungano avo vari kuita izvi nekuda kwavo here kana kuti pane zvinoda kugadziriswa.
Isusu tokutowedza kuinvestigata kuti zviri kubva nekupi, tatonyorawo matsamba kuti tikwanise kuwana position yatinoadvisa naari.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vari kuti havo vanoita zvemitambo vanofanirwa kutora mukana weSADC kushambadzira Zimbabwe, asi vamwe vanoti vaimbi vashoma ndivo vari kupiwa mukana uyu sezvo muHarare moita kunge makaberekera ingwe kunyanya kune vanofungidzirwa kuti vanoshora hurumende. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekushungurudza vaimbi vanofungidzirwa kuti havaimbe zvekupembedza hurumende vakaita sa Thomas Mapfumo naWingi D nekuda kwekupinzwa kwemapurisa mauto nevasori mumigwagwa. Vamwe vanhu vave kutyawo kuenda kunzvimbo dzemafaro kana kufamba usiku pasina kupa umbowo. Hurumende inoti pane vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyu, asi zvekupamba vanhu kuvaita kafira mberi nekuvasunga uye kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu pamwe nenhumwa dzeUnited Nations. Vatungamiri venyika dzeSADC vari kutarisirwa munyika muswa 17 Nyamavuvu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.